chaminuka akapiwa basa ili sondorino pa urongwa wakaitirwa mu Francis Town. Chaminuka anoti ari kutanga kurairidza chikwata chake nemusvesvondo apo chiri kutamba neora pa United Football Club munhandare Francis Town Sport Complex. Mutambo uyu ndiwo uri kuparura mwaka wake mutsva wenhabvu muBotswana.
Ndingati ndine timu yandiri kugadzira yandinotarisira kuti tinogona kuita zvakanaka. Ndinotenda nesapoti yandiri kuwana kubva kumanagement team kusvika kuno backroom staff, macoaches. Ndinofara zvikuru kusvikira panhasi. Ndinotarisira kuti patinotanga basa tinofanira kupa vanhu product inonakidza kuona tichikunda mitambo. Ndinotarisira kuti tichange tichitamba bhora redu zvakanaka gore rino.
Chaminuka uyo akamborairidza zvikwata zvembabani Highlanders neMatsapa United kuEswatini anoti chikwata chake chiri kuda kutenga vatambi vatatu vanobva kuZimbabwe senzira yekuti chisimbe mumakwikwi emwaka uno.
Ndinotarisira kuti ndakafanira kuenda vakomana vatatu vanenge vachitamba nzvimbo dzinendingati defense, midfield neattack. Pari zvino ndingati ndine vafana vandiri kutarisa vakabva kumusha maplayers chekuti kana basa rachona richinge ratanga tinofunga vachaita vakomana vachitamba zvakanaka. Mwanga ari kuwangi, vamwe vangu ari kuzita border strikers, vamwe vangu ari kumasvingo United.
Mumwe wevateveri vechikwata chetafiki vaAmos Mandu vanoti vanotarisira kuti chaminuka achazadzikisa chivindiso chake chekupedza makwikwi emukombe uyu. Chikwata chake chiri pakati pezvikwata zvichatamba zvinonwisa mvura mwaka uno.
Chaminuka tichinzwa history yake neko akabva kuti akamboitwa assistant national team. National team yeZimbabwe patime yacho yaitamba zviri nani. Saka totorwa kuti pamwe maskills akatora kuna mhovha anogona kubatsira tafiki. Bati tine wari chete yekuti maplayers acho daitaona vamwe neexperience taigona kusurvivor.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotevera nhabvu yemuBotswana vaElisa Machaka vanoti chaminuka anogona kusvibisirwa zita rake nokurayiridza chikwata chetrafiki nokuti chikwata ichi chagara chichiita mutauro.
So zvatinotaura ndezvekuti chaminuka iko akabva nehistory right. Asi manje kutimu yauya yacho hakuna maplayer, hatizivi kuti achanoita sei. Takatomira kuona kuti achaita sei pakuuya kwaaita ikoko kuti zvingachinje here kutrafiki kana sei. But I don't think so.
Sachigaro chikwata chinozivikanwa nerekuti Machimenyeka Boys mune zvemitambo yenhabvu vaCarlos Sibina vanoti chaminuka neunyanzvi hwakadzama munyaya dzekurayiridza nhabvu.
From his experience that he was Zimbabwe under 23 coach, so that alone says a lot. It sends a message, and if you look again at his philosophy, that's what inspired us.
Chaminuka uyu akamborairidza zvikwata zvinoti ZPC Kariba, Dynamos, Buffaloes nezvimwe zvikwata. Achanga achatarisana nevamwe varairidzi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Madinda Njovu, Blessing Moyo na Paradzai Mandivenga. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndimi Singirai Madondo.